Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gumiguru 4 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu mumwe unopinda pabasa rake nenyaya yekukodzera kupinda pabasa rake raanenge aita mainterviews. Simba chiporeona maqualifications akaenda pamainterviews navamwe akavakurira vese.
Munyika moita mutauro wakanyanya mushure mekunge mukuwasha wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimba chikore wapiwa chigaro chepamusoro kuAir Zimbabwe. Dare rekuulawayo rinosunungura vanhu makumi masere nevatanhatu vakasungwa mukuratidzira mwedzi yapfuura. Imwe nhengo yeZimbabwe People First yopisirwa musha kumarondera West nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mufundisi wekereke Ramnand Church vaPatrick Mugadza vodzokera zvakare pakati peguta reHarare muna First Street vachiparidza vachishora hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuipomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro, Judge President George Chiweshe, vapa mutongo wekuti kurambidzwa nemapurisa kwevanhu kufora mukati meguta reHarare kuri pamutemo. Mutongo uyu unotevera nyaya yakanga yakwidzwa kudare iri nemapato anopikisa pamwe nemasangano akawanda akazvimirira nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vachida kuti dare ritarise nechimbi chimbi danho remapurisa rekurambidza vanhu kufora iri. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anonzi aipikisa achiite kurambidzwa kwevanhu kufora kana kuratidzira kutyorwa kwekodzero dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata rimwe remagweta akasvitsa nyaya iyi kudare vatendai biti vanowo zvakare mutungamiri webato rinopikisa rePDP.
Nyaya inge iri kumatare yatongwa navachiweshe. Vahenda down judgment na 5 PM nhasi masikati. Judgment yavahenda down yandiri kubva mukuverenga. Vatarisa ivo section 27 yeposa inopa simba kumupurisa anonzi mumutemo yo regulating authority simba rekubhana mamatches nemaprocessions for 1 month. Ivo vati ivo nekutonga kwavo ndo reason yavo kana kuti patinoti pachirungu the rationale of his judgment. Vati izvo hongu section iyi inodzvinyirira kodzero dzevanhu dzekumacha dzakanyorwa mubumbiro remutemo musection 59 but section 86 yeconstitution inotaura kuti kodzero dzevanhu dzinogona kutorwa nemumwe mutemo unotaura nekuprotecta public order. Saka iwo mukutonga kwavo vati izvo aiwa odzo mutemo uyu uripo ende wakashata uri justified in a democratic society nekuti uri kuchengeta vanhu neproperty.
Saka imi matambira sei mutongo uyu uye mune matano amuchatora here semagweta akasvitsa nyaya iyi kudare?
Isusu semagweta hatisi kuita zvekumba kwedu, tiri kuita zvebumbiro remutemo. So bumbiro remutemo redu haringaitwe renegotiate roiswa rotorerwa kodzero dzanga dzapiwa kune vanhu. So hatina kuenda kudare kuti tinoita renegotiate marights akatopiwa vanhu. So ndozvandataura zvezvo kuti magweta mangwana tichasangana kuZimbabwe Lawyers for Human Rights tochibvumirana kuti tiri kuita appeal kana tiri kuita appeal tikuenda ku Supreme Court here kana tochingoenda ku Constitutional Court directly tine ma options iwayo ndozvatichaita mangwana.
Avanga vari rimwe remagweta ari kushanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vatendai biti vari mutungamiri webato rinopikisa rePDP vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mufundisi wekereke Remnant Church vaPatrick Mugadza vadzokera zvakare pakati peguta reHarare muna First Street vachiparidza pamwe nekushora hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachipomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
VaMugadza vange vachiparidza vakatakura mufananidzo yevanhu vanofungidzirwa kuti vakarohwa nemapurisa. Vaudza vanhu vange vakateerera kuti vafundisi vanofanirwa kubuda pachena vachishora kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika.
Chandikonzeresa kuti ndisimudze pepa iri ndichiramba zviri kuitika munyika yeZimbabwe inyaya yekuti vanhu vari kurwadziswa, vanhu vari kuchemedzwa, saka nekudaro shoko ramwari haribvumirani nazvo.
VaMugadza vakambovharirwa mujeri muna zvita gore rapera mushure mekunge varatidzira vari vega kuVictoria Falls kwaiitwa musangano weZANPF. Vanoti vane chivimbo chokuti hurumende yavaMugabe iri kunzwa zvavari kutaura. Vaudzawo Studio 7 kuti pamusoro pekuparidza vachiratidzira, mumazuva mashoma anotevera vachange vachinyorerawo tsamba kumukuru wechechi yeRoma pasi rese, Pope Francis, kuti vatore chidanho chekuyambira vaMugabe kana kuvabudisa musvondo nekuda kwemabasa akaipa vari kuvapomera.
Tine chirongwa chekuti nguva shoma shoma iri kutevera tichange taakunyorera kumukuru weRoman Catholic Church kunova ndo kunopinda mutungamiriri wenyika vaMugabe, tichiudza vapopu kuti aiwa murume ari musangano renyu maitiro ari kuita asi maitiro akanaka, saka nekudaro vaudzingei kukereke kwenyu kuitira kuti zita rekereke renyu risaramba richisvibiswa nemaitiro iwayo.
VaMugadza vati pachinzvimbo chekuti hurumende ishungurudze vanhu kuburikidza nekuvarova nekuvauita kafira mberi, hurumende yavaMugabe inofanirwa kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANPF vaSimon Kayamoyo kanawo mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mukuwasha wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimba Chikore avo vakaroora mwana vaMugabe amai Bona Chikore vadomwa kuita Chief Operations Officer kukambani yeAir Zimbabwe, izvo zvinonzi zvakonzera mutauro wakanyanya munyika vamwe vachiti paitwa zveuori. Kambani iyi yave kutungamirwa nemwana vamushakabvu vaSimon Muzenda, Captain Ripton Muzenda, vakadongwa mazuva mashoma apfuura. Asi gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vari kuwandudza utungamiri hweAir Zimbabwe uye hapana uori hwaitika.
Zvakati haristructure from 28 directors yava kunguva naCEO anova anonzi Ripton Muzenda wakaitwa mainterviews akatangisa basa rake mwedzi wakapera. Tabhata tingatimboadvertisai futi mamwe mabasa matatu rafinance director or finance manager rather nera chief operations officer nera analyst manager. Saka iwayo mabasa iwayo maviri akaitwa mainterview paweekend. Mainterview achona aitwa transparently, akaitwa paka pane vanhu vakauya aitwa neboard, obva paboard ozoenda kumaconsultants. Saka pamaconsultants ipapapa takabuda navanhu vaviri vakatora posini ya chief operations officer anova anonzi Simba Chikore neumwe zvaanonzi Madangure iye akawana rebasa rokuita analyst manager.
Asi panenge pakuita mutauro vaGumbo pakudomwa kwavaSimba Chikore apa vachinzivo mukuwasha wemutungamiri wenyika, nekudaro panogona kunge paitwa chikiribidi.
izozo zinongotaugwa navanhu vanenge vasingazvizi vanotaura. Ini ndiri sekuru vapresident ndinoera gumbo, mai vapresident vanoera gumbo. Handizivi kuti munhu wese anoera gumbo achapindi basa mugovernment here, kana munhu wese anoukama napuresidendi achapindi pachigaro here, munhu wese anoukama navice president achapindi pachigaro here, munhu wese anoukama na MP kana noumwe minista achapiwi basa muzimbabwe here, nokuti hama yemunhu anenge ari pachigaro. Saka mweya uyoyo mazimbabwens ngavaurase ubve pavari. Munhu mumwe nomumwe unopinda pabasa rake nenyaya yekukodzera kupinda pabasa rake raanenge aita mainterviews. Simba chikorona maqualifications akaenda pamainterviews navamwe akavakurira vese.
Gurukota runoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Asi mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vanoti kudomwa kwavachikore kunoratidza kuti paitika chizivano pamwe neuori.
Isu sebato reMDC zvinhu zvinotishamisa zvikuru kuti uyu muchinda anonzi Simba Chikore uyu hatina anyoziva nezvake kuti unyanzvi hwake huri pachi chaizvo muindustry yeaviation. Takambonzwa vamwe vachiti anga ari pilot, asi hapana akanatsoziva kuti upilot hwacho ndehwemazviro kwazvo here kana ndezvekungotaura. Uyezve basa iroro rokuti chief operations officer ndo basa repamusorosoro zvokuti mumaorganization amazuva ano kana uri chief operations officer ndiwe unganzi kana muri semu factory ndiwe production manager, ndiwe unenge uchiona kuti maoperations ekambani ari kufamba sei. Hatizive kuti muchinda uyu ane unyanzvi here hwokuti kambani yakafa yakaita seAir Zimbabwe Private Limited anokwanisa kuti aimutse.
Asika gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu ivo vaJoram Gumbo vari kuti aiwa zvinhu izvi zvakaitwa pachena, uye vachitiwo vachikore chizvarwa cheZimbabwe nekudaro vane kodzero yekuwana basa.
Isu hatisi kupokana nekuti vachikore havasi chizvarwa cheZimbabwe. Tiri kupokana tikangoti muchurungu good governance. Ndofunga uchiri kuyeuka Blessing kuti tingangoti masvondo kana mwedzi mishoma shoma yapfuura pakagadzwa muchinda anonziyo Captain Muzenda akanzi ndiava chief executive weAir Zimbabwe. Apo muchinda uyu Captain Muzenda anova iye mwana wamushakabvu Simon Muzenda akanga asina kana kutombo ushedzwa kuti aite mainterview. Vanhu vose vakadanwa vakaita mainterview vakashayiswa basa. Ndobva pangotorwa Captain Muzenda zvikanzi ndiwe vatova umpatintambo, ndiwe vachamangwiza pano, pakataridzwa kuti ipapo paitwa corruption.
Mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vanga vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Imwe mhuri kumarondera West mudunhu reMashonaland East yakarasikirwa nemidziyo inokosha mari inodarika chiuru chemadhora muchire mekupisirwa imba yekubikira nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF pakati peusiku hwemusi wechishanu. Vataungana Makirima vanogara mubhuku raFuramera kwaChihota vanotsigira bato reZimbabwe People First vanoti vanofungidzirwa kuti vakapisirwa imba nevechidiki veZANU PF nekuti vakambenge vayambirwa kuti vasiyane nekutsigira bato rinopikisa iri. Vanoti imba yakapiswa iyi ndiyo yaisimborara vana vavo, asi rombo rakaitika rakanaka nderekuti musi uyu vana vakanorara mune imwe imba. VaMakirima vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa epaLanders neZuro, uye mapurisa avashanyira nhasi kuti aone zvakaparadzwa muchiitiko ichi pamwe nekunzwa divi ravo. Takundikana kubata mapurisa kana veZANU PF kuti tinzwe divi ravo. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMakirima.
Takatongozoona inda yakatoonekwa yakutongotsva sari manheru zvekumapasitpo, asi yaonekwa kudaro takango fungidzira kuzvati inhau dzacho nekuti kumusangano kwatinoenda kupeople first tinombosangana tichiklashana nevanhu vezanupf tiri kunyanya kususpektako nekuti last time vakatomboya pameeting yataita kwachipitiri mayuti tatakabhuka hedu porisi iripo vakatomboya vachida kuvhiringidza vakazotadziswa neporisi iyo mayuti ezanupf saka zvinhu zvavanenge vachitaura futi mumusangano mavo isusu tiizokecha information yacho kuti ndo zvavari kutaura saka painisa nguva yacho vaitsvaga kuti arikoordinata ndiani pamusoro vako yavachiiamiting ipo vakanzwa nekuziva zvese izvozvo saka usiku vako ndiwo.
Asi muri kumbosangana here nevamwe vamunofungira kuti ndo vakakuparadzirai misha?
Pakufamba kwatokuita tingatisane zero vamwe vacho takaona pataibva paporisi paripoti vaiteera mumashure medu vachida kunzwa kuti pari kunzi chii kana kuti pari kutaurwa nezvei vachipikana pese mumashopu matapinda vaiteera vachida kunzwa nekuziva kuti zvamira sei saka ndo vamwe vachati kuti masaspect.
Zvii zvakaparara muimba imomo?
Mine midziyo yechikadzi makicheni miti nemapletsi nechikafu ye25 kg mbeu yanga irimo nechimwe chibage chekugaisa chekudya sadza nemagumbeze nedzimwe mbatya dzevana nemadhoo akaparara iye imba yacho yakatoparara zvoti toda kutotangidzwa kurinovhetwa.
Makanga musina kurara vanhu here?
Hamusiyo nemamusina munhu akararamo vanga vangombochinja pekurara vabuda mumba sezvo mumwe mumba mamusisina vanhu vanga vafamba vasara vanzi varare mumwemumba.
Bato renyu reZimbabwe People First riri kukubatsiraiwo sei padambudziko ramakawirwa naro iri?
So far maudzira takavaita vari kubatsira zvinofadza zvakanaka zvekuti kana vamwewo vavakidzani nevanosapota vari kuona kuti pane gwara rakajeka rakasununguka.
Vanga vari nhengo yeZimbabwe People First vataungana makirima avakapisirwa musha nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanga vari parunhare kumarondera West neStudio 7. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCenter for Community Development vaGeorge Makoni avakashanyirawo musha vavamakirima vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru nekudzoka kwemhirizhonga munyika.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ongororo dzesarudzo yemutungamiri wenyika dziri kuitwa muAmerica dziri kuratidza kuti vari kutungamira bato remadhemocrats amai Hillary Clinton vave nerutsigiro rwakasimba kudarika vanhu Donald Trump vari kumirira bato remaRepublican. Vamwe vari musarudzo iyi asi vasina rutsigiro rwakanyanya ndevaGary Johnson vebato rinonzi Libertarian uye vebato reGreen Party amai Jill Stein. Rutsigiro rwaamai Clinton ruri kuuya mushure megakava ravakaita kana kuti debate ravanonzi nevakawanda ndo vakakunda. Mukuru wezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muUnited Nations vaZaid Raad Al Hussein vakurudzira nhengo shanu dzeUnited Nations Security Council kuti dzimbosendeka parutivi masimba aya ayo akawandisa kana kuti veto powers kuti dzimise hondo inotyisa iri muguta reAleppo kuSyria. Mumazuva gumi apfuura sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu mazana matatu vakashaya muguta iri. Sangano remo Ibrahim raburitsa gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe iri panyika dziri kuita zviri nani munyadzo zvematongerwo enyika ayo kana kuti governance. Asi imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vaKalisto Jokonya vaudza Studio 7 kuti vanotambira gwaro iri asi nyaya yehuori inofanira kugadziriswa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
I think they were research vachibuda nezvakadaro kureva kuti vanenge vaine humbo hwavabuda nawo and kuti munhu anyanye kupikisana nezvakadaro kunge kunyepa kuti ganditi nenyaya yenyu constitution yatinayo yatinoti inini uchirungu it's a bit liberal as opposed to the one yatakatina yelangazari yanga iri too authoritative. One would say yes, ndofunga zvinhu zvakasununguka zviri nani zvokuti I think zvinopanyore matongero akanaka asi ene ndakabvumirana nazvo handina hangu zvakuti vanokombera nenyika dzakadini asi ene kwakuri kungoti kuona hangu muonera nemuAfrica matinogara tiri I think pane to the certain degree even I would say the rule of law is evenly being practiced in Zimbabwe asi chakaita sekuti kana mane liberal constitution munyika menyu normal moda kuti muchenjerere zvinhu zvakaita corruption nemarights zvinhu zvakadaro zvoda kuchenjererwa nekuti ruzhinji kana kwakutaurwa marights kunotaurwa kuti vanhu vanenge vamaperpetrators ezvinhu zvakaipa ndovanokurumidza kupuwa marights vaya vanenge vaitirwa zvinhu zvakaipa havanyanyi kugara vapuwa marights avo saka zvoda kutaridzwa kuti pane fine line ipapo zvoda kuitwa smooth nhau kuona kuti zvorevei because muno munyika medu zvakuratidzwa vanenge macriminals nemanhu vari corrupt vava vari more they enjoy more rights than the victim. And then ipapo ndopandoona pasina panda kugadziriswa mitemo yedu.
Masimudzanya dzakaita seuori nedzekodzero dzevanhu idzi. Imi muri mutungamiri munyaya dzemabhizimisi munomboitawo musangano nevehurumende nevashandi. Inyaya dzamuri kutaura here nezvadzo kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka vanhu vauye kuzouchika mari munyika?
Zvinhu zvinotaurwa mazuva ese blessing. Nhamo yedu muZimbabwe tinogona kutaura sere. Asi kuzoita ndokunononoka. Asi nikurudzira yangu ndeyekuti chero zvikanonoka sei ngazvirambe zvichingotaurwa kana semi vemidhia ndozvamofanirwa kubudira pachena kuti isusu tavakidzira here nyika yedu zvii zvaita kuti vanhu vasauya kuzoinvesta munyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura paRunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Tinokutambirai watereri pachirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani nasi muchirongwa chedu tina mukoma Leslie Takudzwa. Mukomana uyu ari kukumbira kuti mubatsire kuti aone mari yekuti apedzese chikoro chake. Wakadi hako mukoma Leslie?
Ndiri kwangu Chioneso, munofare?
Aiwa, tukufara. Ko ukuitei muchikoro?
Ndafundire ku Catholic University. Ndakange ndichiita language and communication. Ndanga ndari musecond year, but then second year first semester iroro handina kuzonyora maexam because iro semester ratakazokundikana kuti tibhadhare mafizi wawo. Mafizi ekucatholic university anoita 650 pesemester.
Saka iwe ukukumbira kuti vanhu vakubatsire sei?
Kana zvichikwanisika Chioneso, chishuwo changu changa chiri chekuti ndikwanise kungoti ndipedze chikoro.
Vabereki wako vari kupi?
Vabereki vangu ndinavo asi vakaramba. Saka ndinogara naamai. Baba vangu ndiri fomu 1 ndopa vakapedzisira kubhadhara mafizi. Mukataura navo munge muchingonzwa kuti handichakupai ndichakupai but ndinofamba kunguva takazoona kuti havazoibudisi mari iyoyo zvachose. Saka amai vangu ndivo vanga vachindiita nguva yese. Papai zvambovasungawo especially gore rapo rai negore rino zvanga zvakavanyanyisa kuvabata saka ndokuzomira kwandakaita.
Vanhu vanokubata sei naye mukomana?
Vanokwanisa kundibata 0784590437
Zimbabwe. Awa wanga wari mukoma Leslie ari kukumbira kuti mumubatsire kuti aone mari yekuti apedze chikoro paCatholic University. Ini ndiri Chioneso Jani muchirongwa chedu pindai mudariro.
Vechidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro vanoti remangwana ravo harina kujeka sezvo munyika musina mabasa uye upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mumwe wechidiki ava vakasungwa mushure mekuratidzira vatondera idombo vanoti remangwana ravo harinawo kumira zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Vanenge vane mari kuendera mberi nechikoro vari kuumba vadzokera kuchikoro vasina vari kutogara pano. Saka edha kana ukapedza kudzidza munyika muno uri kuenda kuchikoro uri kudzokera kuchikoro kana kuti uri kugara pamba nekuti mabasa ako. Chero kuti uwane basa chairo rekusimudzwa nii unokwanisa kuchengetawo mhuri kana kubatsira mhuri yako hauna varikuzvani saka unoona vechibete vazhinji vari kubva kuchikoro havatowana mabasa vari kuwana mabasa vacho vashoma yacho vanogona vari kutosenza mabasa asinei nezvavakadi
saka muri kuona kunge dambudziko iri ringagadziriswa sei vadombo
dambudziko iri rinobva pakuti mutungamiriri wenyika wasaranyauri harichina chungu nekuhungirikunekutirinzebudiriro amevechidii saka masezero angangoitwa dambudziko rikupera kwaringaiti hunge vakuru venyika vatungamiriri venyika vatanga kwete kungoteerera mayuth asi kuti mayuth acho pache zvavo vechidiki vacho vari kuringidzwa nemamiriro akadini vasimuke voga votaurira vova involved even mumatongerwo enyika vechidiki vopinda mazhiri kuti zvoni nekuti ndovoga vangatonzwisisa dambudziko rine vechidiki
Vatonderai Dombo, mumwe wevechidiki vakapedza zvidzidzo zvavo kuUniversity of Zimbabwe svondo rapfuura uye vakasungwa mushure mekuratidzira pamberi pavamugabe vachitaura namutungamiriri Nkomo weStudio 7. Munhau dzemitambo, draw yemasemifinal rechibuku Super Cup yaitwa kumahofisi ePremier Soccer League nhasi masikati. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotiudza kuti zvikwata zvichatamba zvose ndezvipi.
Zvikwata zvine mukurumbira hazvina kubatanidzwa mumitambo yemasemifinal yemakwikwi aya yaitwa nhasi masikati kumahofisi ePremier Soccer League. Asi Islanders yapiwa ngezi Platinum Stars iyo yakadambura Chorocho Pirates 4-1 kuti isvike pachinano ichochi. Pakapedzisira kusangana Islanders nengezi Platinum Stars muBaba Fields Stadium. Pane imwe semifinal chikwata chine mukombe uyu Harare City chiri kusangana neFC Platinum iyo iri kutungamira makundano eCastle Lager Premier Soccer League. Anotaura akamirira Sama Sunshine City Boys vaHope Chizuzu. Vanoti vari kufara nekusangana neFC Platinum.
Ende isu sevanhu vagara vanotone mukombe uyu. Tinotonyatso kunzwisisa kukura kwakaita basa ratinofanira kuita. Ende kutamba neFC Platinum agara ibasa hombe. Asi tiri kuzvifarira nekuti ndiyo timu inotamba bhora rakada kutifana neine ratinotamba.
Mushure mekutora mukombe uyu gore rapera, Harare City ndiyo yakamirira nyika muCAF Confederation Cup gore rino. Umo vakabuda munharaunda yekutanga pamusoro pekumirira nyika muCAF Confederation Cup. Vanotora chibuku Super Cup vanopiwa mari inoita iyo zvihuru makumi manomwe nemashanu emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chelive talk na 8 o'clock p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yakaita mamiriro ezvinhu munyaya dzeupfumi uye misangano yeIMF neWorld Bank iri kupindwawo neZimbabwe muWashington DC. Izvi tichazvibatanidza pamwewo nekushayikwa kuri kuitwa mabasa munyika nevechidiki vachangopedza zvidzidzo vane madigiri akasiyana-siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera ragai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Munyika moita mutauro wakanyanya mushure mekunge mukuwasha wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimba chikore vapiwa chigaro chepamusoro-soro kukambani yeAir Zimbabwe. Imwe nhengo yeZimbabwe People First inopisirwa musha kumarondera West nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Muchiitiko chiri kunzi nemasangano akazvimirira chinotyisidzira vanhu munyaya dzemhirizhonga. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 4 Mfufu 2016 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abezek banikwa insuku ezine ukuba babumbe ikomiti ezahlolisisa izehlakalo zodlakela lokwethuselwa kwabantu. Umahluli womthethwandaba weHigh Court uJustice George Weshe unquma ukuba amapholisa alelungelo lokwalela uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni nxa ekhonona ngokuhluphayo elizweni. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu leHighlanders lizanqikilana lengezi Platinum kuma semifinals enkezo yeChibuku Super Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ozancintisa ezimele kukhetho lwama-by elections eNorton umnumzana Themba Mliswa usenikeze uhlangothi olubona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC insuku ezine ukuba babumbe ikomiti ezahlolisisa izehlakalo zodlakela lokwethuselwa kwabantu njengalokho okuchiwo ngumthetho we-Electoral Act. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Zingedlula lezo nsuku umliso uthi uzokhweza lolu daba edalele Constitutional Court ukhetho lungakaqhutshwa ukungabi khona kwale komiti ebalisa amapholisa abeZimbabwe Human Rights Commission abeNational Prosecution Authority ikhokelwa ngabeZEC kudala inkinga ngoba engekho okhangela izikhalazo zodlakela ezivela kuZulu. Umnumzana Jeffrey Moyo isakhamuzi seHarare uthi lanxa evumelana nomliswa njengokuchiwo ngumthetho olawula ezokhetho akaboni kusenziwa phansi kombuso weZANU-PF.
Lo ngicabanga ukawusoze usebenze ngoba manxa yena uThemba Mliswa efuna ukuthi uboritha magarawu bathathe amathuba okuyenza ukuthi ikomiti leyo ezabe ilungisa indaba zeviolence ibe khona bona besebenza bephansi kweZANU-PF. Lokho vele kakula ngqondo, kakusoze usebenze. IZANU-PF kayisoze ivume ukuthi kube lama elections kungela violence.
Ukubunjwa kwale komiti ethi kufana lokuzisusela isikhali iZANU-PF ehlezi isisebenzisa ukunqoba kukhetho ngenkani.
Ukuthi umliswa akhali esithi yena in 72 hours uzabe esiya phambili ngendaba yokuthi abone ukuthi kungayenziwani ukuthi kube layo leyo ikomiti. Lokhu akusoze kusebenze. Mina ngibona ukuthi uyadlalisa isikhathi sakhe. IZANU-PF izariga ama elections yeNorton, yena umlisa uzakhala futhi yonke into leyo ivele kayisebenzi.
Umgcini sihlalo weZEC uJustice Rita Makarawo utshela umhlangano labezombusazwe kunyanga edlule ukuba kuzobunjwa likomiti iqale ukusebenza kukhetho lweNorton, kodwa lalamhla lokho engakabunjwa leyo komiti osekufuqa umliswa ukwethusela ukulukhweza edale lomthethwandaba weConstitutional Court. Lokho kwenzakala nje sokusele insuku ezilithumi lasitshiyagalombili kuphela ukuba luqhutshwe ukhetho lwama-by elections eNorton mhla ka 22 yonale inyanga kaMfumfu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umahluli womthethwandaba weHigh Court uJustice George Jiweshe uthi amapholisa alelungelo lokwalela uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni nxa ekhonona ngokuhluphayo eZimbabwe. UJiweshe wethule isinqumo lesi lamhla eHarare lapho akade ethetha khona udaba lwamapholisa awafakwa umthetho wokumisa ukutshengisela ezitaladeni okwesikhatshana. uthi amapolisa alelungelo lokuthi amise ukujengisela izitaladeni ngoba avele efanele ukwenza ukuthi kube lokuthula elizweni. Udaba lolu lwaphanyekwa emthethwandaba inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights lamabandla ezombusazo aphikisayo elibusayo eleZANU PF. Abantu abaningi eZimbabwe bayetshengisela kulezi nsuku bekhonona ngesimo somnotho welizwe esibi umbuso kamongameli Mugabe abathi ngochuku njalo lokuswelakala kwemisebenzi. Abanye bakhala ngokungaguquki kwendlela okuqutshwa ngayo ukhetho elizweni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com la ku-Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Abenhlanganiso yabafundi bemakolijini eZimbabwe National Students Union iZinasu bakhala ngokuthi lokhe liqonga inani labagqiba izifundo emakolijini abangayitholiyo imisebenzi kuthi amantombazana ebhekane lodubo lokubanjwa ngamandla okuthengisa umzimba kubabalisi ukuze bathole ukuphumelela ezifundweni kuthi lalapho sebegqibe izifundo bazithole sebephila ngokuthengisa ucansi emahoteleni kobulawayo. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Umkhokheli weZinasu uAlista Funye uthi iyazwisa usizi impilo ephilwa ngabafundi ikakhulu amantombazana asebebanjwa ngamandla ukuthengisa imizimba ukuze bephumelele ezifundweni zabo.
Silele ezinenge esihlangana lazo kuma campuses lapho esifunda. Osisi bethu, they are victims of any doctor I die for a mark. We into everywhere in regime ka Robert Mugabe. U Robert Mugabe, what is a college? In government, a brutal leader speak was able to pay fees.
Ethi kunje abazali abalamsebenzi amankampani avaliwe kuthi amantombazana asethengisa umzimba emabhawa ukuze bathole umsebenzi.
Bonke abazali abaqotha imsebenzi uRobert Mugabe bathatha bathatha amatamati. Ama students a graduate akula msebenzi kodwa umsebenzi asebewuzuza ukuthi bethengise imilenze yabo emali.
Omunye osakhulayo wakobulawayo uNkululeko Mabhena yena uthi uthole isicoco sakhe ngenyanga edluleyo ekolitshini le-University of Zimbabwe kodwa akaboni ewuthola umsebenzi masinya ngakho ke usephila ngokuthengisa i-airtime.
Mina ngigraduate ngifunde e-UZ for i-course ebengiyenza and graduate last month and then for now ngizama ukuthi ngisebenze but still akulanto ephumelela awulantamba awulamsebenzi kama industry wonke avaliwe and for now uphila kwami ngiphila ngithengisa ama-airtime for a living.
EZimbabwe iningi lamankampani ikakhulu kobulawayo avalwa kuthi akhona izisebenzi aziholi. Abagqiba izifundo emakolitshini ama-university kunzima ukuba bathole imisebenzi ngoba umumo womnotho lawo umi manzonzo. Ilizwe lithola uzibuse isilinganiso esikhulu sabantu sasiqhatshiwe kodwa okwamanje isilinganiso sokungaba ngaphansi kwechumi ekhulwini yiso esisemsebenzini. Abanye bonke abantu baphila ngokuzisebenza ngokuthengithengisa. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umhlangano owenziwa kanye ngomnyaka wenhlanganiso ye-International Monetary Fund kanye le-World Bank lamazwe omhlaba iqalisa liviki ngapha kwelemelika eWashington DC. Abamele uhulumende weZimbabwe emhlanganweni lo ngumphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa kanye losibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya. bakhona njalo abavele enhlanganisweni ezizimeleyo abafana lomnumzana Patson Tamara lomfowabo wanyamalala ngemva kokuthunjwa ngunyakenye. UChinamasa uzangena njalo umhlangano wabaphathintambo be-Africa we-Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa owenziwa kusasa ngapha e-Washington DC. Amabhanga e-IMF le-World Bank abikwa ezethula umbiko othi bayasola njalo kabasoze bagweledise eZimbabwe enye imali ngaphandle kokuba liqale libhadale esivele sikhona okwamanje esiphose sifike amadola angamabhiliyoni alitshumi. Kulife Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sihlaziya impilo yezifundi eziphuma emakolitshini eZimbabwe ezingenelisi ukuthola imisebenzi. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le valaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Trump omela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weleMelika namhlanje ukhankase ese Arizona kuthi ke ancintisana laye omela ama Democrats unkosikazi Hillary Clinton. Ukhankase ese Pennsylvania ngasikhathi sinye abanengi bebheke eVirginia lapho abasekeli bababili laba uMike Pence wama Republicans angqikilana lo wama Democrats umnumzana Tim Kaine kungqoqo mpikiswano idebate kukhetho lungakenziwa ngenyanga ezayo. Ibhomba ebelithiwe emzimbeni womunye wabalwa becatsha wakwele Syria lidubuke labulala abantu abangamajumi amabili izolo emtshadweni obusedolobheni leHasek eliphansi kombuso wabalweli besikedish kodwa elilezinye indawo eziphansi komvikela wamasotsha kahulumende weSyria. Udubo lokusilela kwemali emabhanga solufike kusibanga esesabekayo kakhulu uZulu eselala phandle kwamabhanga. Amanye amabhanga abikwa esefuna ukwehlisa njalo imali engathathwa ngelanga isuka kumadola alikhulu iye kumadola angamajumi amahlanu. Ingcwethi kwezomnotho elizwe zithi lokhu kungaba kubangelwa imbiko yokuthi kusukela ekupheleni kwayona le inyanga sekuzasungulwa imali yohlobo lwama-bond notes. UZulu kafuni la kancinyane ukuzwa ngale imali lanxa uhulumende esithi ngabe uZulu uyazi ukuthi imali le ezabe ilesi sindo sedola leMelika izasetshenziswa njani ngabe uyayamukela. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwezomnotho elizwe esixoxalo somabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga oqala ngokusipha umumo osukhona emabhanga lezinsuku phambilini kokusungulwa kwemali yama-bond notes.
Umumo umi kubi kande lapha eZimbabwe mayelana ngezemali ngoba uyabona ukuthi besithwele nzima sibili lapho ade sikwanisa ukuthi umuntu athathe i-$100 ngelanga bekunzima kungasebenzeki. Lamhlanje njewana sebesithi ufanele kwehle kule ku-100 kuye ku-$50 umumo wangkhona sunzima. Bengikhangele izolo abantu abadala ubone abanye bahlezi phansi abanye bayehluleka khona lokuma bemelela imali yabo kusukisele ekuseni ilanga leze liyethona imali bengelayo bese izibuza pho ukuthi lanxa kuthiwa bayiphiwe ibe yi-$50 ubaba usuke eToronto ubaba usuke ePlumtree bahamba ngezimota imali leyo iyahle iphelele ezimoteni okuyukuthi yathi sefika
ekhaya vele seswelele imali engekimncede ngalutho. Kuphe sekufana nokuthi engasayithatha imali yakhe. Leso kusiba luhlupho ukuthi nxa engasayithathanga basayitholi ukuthi bayigcine ebhenki bathi hayi imali yakho siphelile usuzabuya kunyanga ezayo. Abasabali ukuthi kuleyani inyanga kazangathathe lutho. Hayi isimo sibi kakhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha?
Okubi kakhulu ukuthi bona bayabeka ilanga ukuthi ngelanga elingaka sizabeka ama-bond notes. Babethe ngo-October bazabeka ama-bond notes. Lokho kwasekubangela ukuthi abanikazi balebo abanezimali abathola ama-United States dollars bathatha izimali zabo ngamasaka baphuma lazo. Labo abangaphumanga lazo labo bazigcibele lapho bazigcibele khona. Bamelele ukuthi lawo ma-bond notes ebuya kutholakale ebhenki imali zabo bezingekho. Lanxa kuma-business abo i-stock sabo sebesto ke okuluthwani ukuthi akusoze imali zabo zitholakale. Yikho ke la ma-bond note ayethuse kakhulu abantu beZimbabwe abafuni bacabangela ukuthi kuzaba ngamabhela sishiyeki lokhu esake sabakhona ngo-2008. Yikho ke ivili lami bonje kubhizinisi yami angisabhenki imali. Akula muntu futhi ozamfosa ukuthi ngibhenki imali ngoba ngiyabe ngizayithatha zini ebhenki. Kungangcono itshontshe endlini kumbe itshontshe lapho engiyabe ngilayo kungcono kulokuthi ngithi imali ngiyisebenzisela kangaka ngiphinde futhi ngiyilayinele ebhenki angisakuyenzi.
Manje ngokubona kwakho kuzaphetha ngani njengoba la ama-bond notes akhona asezafika kathesa?
Ama-bond notes angazafiki siyabe siphakathi kohlupho. Njengabantu beZimbabwe sesizaqalisa ukuthi silayinele ifuel ngoba iyabe ingasasenelisi salisa ukuyalayinela impuphu ngoba iyabe isithengiswa emgodi kuma-black market. So kuphose kufanane lalapho u-2008 esasikhona. Yikho-ke njengabantu beZimbabwe kubuhlungu kakhulu lokhu esekwenziwa yihulumeni beZimbabwe njalo ikwazi ngoba asikho lokhu bakwenza bengakwazi. Bayakwazi ngoba bona sikhuluma nje ngemali lezi esithi ziyafihlwa ezitholwa ngamaswaka yibo bona abahulumende abasebezithwele esenzeka ukuthi umumo lo wenzakale kufena lezayenza imali ngomgodo nge-black market bona nje amadoda esilawo la kuhulumende eZimbabwe.
Kodwa yena uhulumende uthi abantu kabazwisisi ukubana azasebenza njani ama-bond notes lawa ngoba kukhona okunye akufake eceleni okufana lokuphathisa bezamabhizimusi.
Sibatha kulihulumende lowabe kuhulumende. Ilizwe lethu leZimbabwe kufanele ngenyanga libe le mali ekwana 200 billion eyesekhiwayo konke isekuleshi. Kodwa ungakhangela ukuthi kusukusiyela kuMay kuze kuthi September bekule 250 kuphela imali adi ikhona ukuthi isekhiwe. Sokuyikutho ukuthi siphakathi kohlupho. Lawo ma-bond note engabuya kungela maliyana esithi i-security ayafanana nje lamaphepha. Akula muntu ozawayamukela kwelinye ilizwe. Nakhonapha nje kwamanye ama-business bayabekuthe ukuthi hayi thina i-petrol kasiyithengisi ngama-bond note amade ngama-user. Ama-user kube nzima ukuthi uwathole.
Hello-ke ngumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi wakoBulawayo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Umphathintambo wezomnotho umnumzana Patrick Chinamasa ube ngumhlonitshwa omkhulu emhlanganweni wabaphathintambo bezemali labo sibakhulukhulu bamabhanga amazwe akunhlanganiso e-Macroeconomic and Financial Management Institute of Southern and Eastern Africa, i-MEFMI walonyaka oyenzelwa khonapha e-Washington DC kwele Melika. Omunye wabaze emhlanganweni lo ngu-Dr. Sehliso Mpofu, umqondisi wenhlelo ze-MEFMI eZimbabwe, ochasisa ngokwenzakala emhlanganweni lo kungxoxo ayenze lo Mavela Simhlanganyawuye we-Studio 7.
Lapha ke mhla sintathu kumfumfu 2016 abe-MEFMI behlangene labe-GE Africa, lama-ministers e-finance, lababhalane bakhulu bezinhlelo zikahulumende ze-finance, labakhulu bamabhanga amakhulu emkhonweni we-Africa oweMpumalanga laseNtshonalanga bahlangene lapha e-Washington DC umcimbi owenziwa inhlanganiso ye-MEFMI ngomnyaka ngomnyaka. Ke kuqakathekile namhlanje lezi nhlanganiso lalaba bakhulu bahlangene lapha e-Washington DC ukuba-ke bakhangelisise ukuthi-ke intuthuko yamazwe akhona lapha eMpumalanga laseNtshonalanga Afrika kungabe kuyini izinhlupho ezibhekane lala mazwe, kungabe kuyini inhlelo ezingenziwa njalo kungabe kuyini okungahlelwa ukubana ke kusukusela kumnyaka lo ozayo kusiya phambili lamazwe athuthuke akhule kube khona izindlela ezilungileyo zokukhulumisana kube khona ke ezemgwaqo kube khona ke ezokukhulumisana izinhlelo njalo lokuthi ke ekupheleni kwelanga kubonakale ukuba iwaphi amacebo angenziwa ukubana ke lamazwe ehlise ukuswela ikakhulu labo abasemakhaya lakwezinye izindawo ke abangalamathuba amaningi la emsebenzini ke.
Lo ke bekungumqondisi wenhlelo ze-Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa, iMEFMI, obekhuluma le-Studio 7, uDr. Sehliso Mpofu. Uhulumende weBotswana seqale ukudubula inkomo zeZimbabwe ezeqele kulezo lelo lizwe njengendlela yokulwisa ukumemetheka komkhuhlane wezifuyo lenyamazana omlomo lamasondo. Ngenyanga kaMpandula kubulewe inkomo ezingamachumi amathathu lasithupha. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo seHaberoni kweleBotswana.
LeBotswana lithi alilanginye indlela ngaphandle kokuthi liqale ukubulala inkomo zeZimbabwe ngemva kokubekezela iminyaka ethile ngesikhathi ilwisana lokumemetheka komkhuhlane omlomo lamasondo. Isiphathamandla kugatsha olubona ezokulima eBotswana uDokotela Kyogane Baipoledi uthi baqale ukudubula inkomo ekupheleni kwenyanga kaNcwabakazi. Ekupheleni kukaMpandula iBotswana ibesibulele inkomo ezingamachumi amathathu lasithupha ebezeqe umncele. Baipoledi uthi kade babamba inkulumo njalo banikeza abeZimbabwe isikhathi sokuthi bazilungiselele kuze benganqabeli izifuyo zabo ukuthi zingene eBotswana. LeBotswana likhala ngokuthi kumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo kulimaza amathuba okuthengisa inyama emkambo we-European Union. IZimbabwe ithi itshonile ayingelamali yokulisa umkhuhlane womlomo lamasondo obhahe kakhulu esigabeni ezingezansi lentshonalanga kwelemandebeleni. Wayipuleti uthi abalimi duze lomncele weBotswana kumele bafake ilihlo kusifuyo ukuze zingeqeli eBotswana zigcine tutshula. Kodwa lokhu akuhambi kahle abalimi abafana lomnumzana Donald Khumalo okunhlanganiso yeZimbabwe Farmers Union.
Nxa kuyikuthi kuyaphambaniswa mhlawumbe umkhonomo wabo okumele bakwenze baba yikuthi bafake umngcele bawubiyele ngoba angithi akwazi ukuthi baba inceba lendoda kalihlekwa namhlanje yithi esilohlupho kodwa kakusho ukuthi iBotswana esesibe lohlupho olungengama luchaphele ngapha ngeZimbabwe. Khathi sezisaphilile fanele sazisane sibonisane njengabantu.
Kukanti abalimi abasesigabeni esemngceleni leBotswana labo bathi bavela bahlaba umkhosi besithi bazasala bempofu ngoba bethembele kuzifuyo.
Abalimi kulezi nsuku siyazikhangela kakhulu inkomo sizeluse ngoba zingavela zicrosse zishude siyasala singawayanga ngoba thina vele impilo yethu sithembele ezifuyweni.
IZimbabwe yazama ukumisa iBotswana ukuthi ingaqhubekeli phambili ngaleli nyathela isithi akudingwe ezinye indlela hatshi ukubulala isifuyo. Ezinye inkomo engena eBotswana zivela kwamanye amazwe akhela ende eBotswana azidutshulwa ngoba kungela mkhuhlane womlomo lamasondo kulawo mazwe. Kule nkomo zeZimbabwe ezifika inkulungwane ezingamachumi athoba munye mune i-90,000 esigabeni esiseduze leBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabrongo leBotswana.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umeli weMelika kwele Nepal unkosikazi Alaina Teplitz uhlangane lonkosazana Sally Maya Thattal ongomunye weziphepheliza kwele Bhutan ezizinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalolunye esezihlaliswe eMelika. Unkosikazi Teplitz ubonane loThattal kunsukwana ezedluleyo engakasuki enkambeni yeziphepheli kwele Nepal kanye labantwana bakhe abane belubhekise eMelika esigabeni seNew Hampshire. Ekhuluma esesigodlweni seMelika kwele Nepal unkosazana Thattal uthe ngemva kokuhlala enkambeni yeziphepheli okweminyaka engamachumi amabili ukhangelele impilo engcono kwele Melika. Izi patamandla zenhlanganiso ye International Organization of Migration kanye lomeli we United Nations okhangelane le ndaba zeziphepheli kwele Nepal ngabanye beziphatamandla ezivalelise unkosazana Thathali bamfisela inhlanhla kuhambo lwakhe kanye lela kusasa elihle. Iziphepheli zakwele Bhutan sezihlaliswe kwamanye amazwe kusukela ngomnyaka ka-2007 zedlula kancane inkulungwane ezilikhulu njalo ezinye zisemazweni achiyeneyo agoqela ele Australia, eCanada, eDenmark, Netherlands, eNew Zealand, eNorway kanye leUnited Kingdom.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
C'était Louis Zitorial qui l'a présenté aux politiques du gouvernement américain.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Iqembu lenguqu ele Highlanders lizanqikilana lengezi Platinum kunkezo yeChibuku Super Cup. IHarare City le FC Platinum lazo zizabhuqana zifuna ukungena kuma finals omncintiswano walenkezo. Lokhu kuvezwe lamuhla inhlanganiso yenguqu eCastle Laga Premier Soccer League. Umnumzana Emmett Ndlovu nobhala jikelele weqembu leBhoso utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abadlali beHighlanders bazazama ngamandla wonke ukuthi banqobe ingezi Platinum.
Siyakubongela mpela ukuthi i-draw isiyenzakele eChibuku quarter final. Esikukhangeleleyo ke ukuthi kuzonqikilwana ngoba wonke amaqembu afethe afika kuleli zinga kusobala ukuthi they deserve ukuthi babe khona lapho. Sikhangelela ukuthi umdlalo la ayizukuba lula wona kodwa ke sinanzelela ukuthi ngomnyaka wethu lapho esicelebrate khona in 19 years of football existence in this country. Ngokunjalo ke kungumnyaka okumele kubonakale ukuthi abantu abadala ngobani, amajaha ngobani.
Yeah, so ubona ngazani vele lizasiphakamisa yini isicoco kumbe ngithi lizayiphakamisa yini inkezo yeSibuku?
Kuyisifiso sethu lokho kodwa-ke njengoba inguqu kungumdlalo phela kusangenzeka labo esigiqa labo hhayi kusobala ukuthi bazimisele ukuthi bagenqule abantu abadala kodwa-ke hhayi umuntu omdala akasuseki nje imvama esihlalweni uma esethe wahlala. Thina besikhangelelenje ukuthi hhayi njengabantu abadala behlele esihlalweni hhawu ijahanyana ngekezake lisuku lifike lithi hhawu mdala kusuke lapho sibambe ngesidukwini okwalesi sikhathi kodwa-ke akutsho ukuthi umfana omncane la ngezake awushaya amadolo okuqephazi kodwa-ke hhayi sikhangele ukuthi into nganxa siyisukumisa njengabantu abadala kuyazwakala ubumaye mayeni.
Ye, so singathi abafana balolonga njani balungiselela kakhulu yini?
Ye, balungiselela kodwa-ke singalibali phela ukuthi kuseselalo umdlalo esiwukhangelele ngempelasonto ngomgqibelo lapho siyangqikelana khona lesaphungu sabe sinqikelana khona legwelu lesaphungu hhayi ngemva kwalapho-ke kulapho esesiyakhangelela khona ukulolongela lesi sicoco senkezo.
Hello ke ngu-Emmett Ndlovu nobhala jikelele weqembu lenguqu ele Highlanders obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 esekhezi esabelweni seMatabeleland South. Asingeke ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. AbeZEC banikwa insuku ezine ukuba babumbe ikomiti ezahlolisisa izehlakalo zodlakela lokwethuselwa kwabantu. Umahluli womthethandaba we-High Court Justice George Weshe unquma ukuba amapholisa alelungelo lokwalela uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngilichiya-ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.